achiona nematambudziko akapinda mhuri yakatsvangirai the past few years, 2 years ago. Zvakatinetsa seutungamiriri, takagara pasi tikashushikana tikati apa kuzooneka takunge tiri kukwidza mwana wemutungamiriri wedu. Muchirungu tinangoti takazoona zviri unconscionable, zvakati panguva inogozha, zvakati panguva inorema, nokuti takati zvinezvi ngapa takutorwisa iwo atangirai vacho mbuni isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu wachinoremekedza mutekwa tekwa. Saka takaona sekuti kuzenge taakutsvaga candidate anezenge achikondesta akamirira NDCT achikondesta against Vincent Tsvangirai zvakafanana nokuzviruma. Tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai isu hatisi kuzoisa candidate. Ndo sajesera takabatsotungamiriri. Saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati democracy, democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza, ngatikwikwidzei chete. Tikati zviripo izvete zvokuti kune dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tinangoti muchirungu morality, tiri vanhu vatema, hunhu hwedu, hatisi kuzobudisa candidate kuglame yourself.
Asika vagutu, bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai Tsvangirai Java, chii chazoshanduka apa?
Zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics Jonga. Zvakaitika ndizvozvo, vatereri ndonga vanoyeuka. Asi takaona sekuti nezvakazoitika, ukaona rikangoti matsaona akazoitika, kushaika kwake Vimbai, tikaona kuti just a few days ago gogomunhu wavakashaika, zvakatiremera. Takaona kuti pari zvino blames the South, zvapamirira mukomana uyu mwana wetu uyu Vincent. Tombosiya akadaro. Asi then angari any other candidate asiri Vincent Tsvangirai, aiwa taisana kwambura akacheka makumbo.
Hamuzoonekwa here sekunge matya kukundwa zvine mutsindo musarudzo idzi, motsvaga unzira yekuenda nayo musarudzo?
Unoona Jongaka, politics is about competing. Isu hapana chatinotya, nokuti kukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidate, tine candidate kumangwe, tine candidate kurupane east. Saka ndingangoti muchirungu, ama special circumstances.